ino kuchinganiza ene mufaro ini ndini tandono kawande ndichiti einoi misoro yenhau dzedu dzanhasi musi wechina zvita 7 2017. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotura muparamende bhajeti ramabhiriyoni mashanu emadhora vachiti mari iyi ichashandiswa mukusimudzira mabasa ehurumende. Dare redzimhosva rinopa vakudzanai chipanga mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Vaimbove mukuru wevechidiki muZANU PF muHarare vaJim Kunaka vanoti mhuri yavo yakarwiswa neZuro Manheru nevanhu vashanu vaive vakapakatira pfuti uye vachitsvaga vaKunaka Mbune. Kanzuru yeHarare yoyambira vagari kuti vasanwe mvura yemumatsime sezvo iine utachiona kana kuti bacteria. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvinoreva bhajeti renyika kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutitumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ese. Musakanganwewo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona/.